Mangwana ina kana kava tiriri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwana ina nhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona pa Facebook page yedu iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino mukaenda pa page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ndinoona hangu masoko ato vanhu vachina makaya achinganyasoenderani nezvatichibuda uyu tichinyika kuti tipedze uori.
Vamwe vakuru vakuru muZanu PF voshorwa nekuda kudzivirira kuda kuti vari kupomerwa mhosva dzeuori vabatwe mumambure emapurisa.
Nekushaika kwemacommunity radio station, vanhu vashaikirwa nekubudirira munharaunda dzavo.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Radio Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzekurwisana neuori inoti mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weZanu PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimisi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kwehupfumi hwenyika anopa mufananidzo wekuti Zimbabwe inotambira nyaya dzeuori. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nevanoona nezvemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba.
Ndinoona sekuti mukuru anenge aresha kutaura ipapapa nekuti isusu tinoda vanhu vanounza mari muno asi vachiunza mari zvinenge zvine tsarukano kana totiuya muchirungu integrity yayo nekuti bhizinesi risina hwaro hwakajeka rinongopedzera rangodonha. Saka ndinoona sekunge vari kutokurudzira kuti vanhu vaite uori nekutya kuti tingazorasikirwa nechi vane nyika mari yavo munomu. Asi hazvibatsiri kuti mari yavanenge vaunza munomu yacho iyoyo nyika zvouori vanongobudisawo kuti nehuro. Saka tinofunga kuti sebato riri kutonga uye nehurumende vanofanange vachitokurudzira kuti vanoda vanhu vanoda kuzosima mari yavo muno vanenge vachiita mabasa avo achienderana nemutemo wechi wenyika yeZimbabwe.
Tichitarisawo mamiriro ari kuita nyaya dzeuori, munoona hurumende yakasimba here munyaya dzekurwisa uori? Nokuti vakatanga kufumura uori vanhu vanga vari mubato reZANU PF tikaona vachitorerwa matanho.
Mukaona futi bepa ndira nezuro vanhasi mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vamakamuri vatotaura vega kuti izvo uori hwasvika panguva yakashata zvekuti ivo pachavo vari kutotadza kuti vabate basa rakagoka mumaoko avo zvakananga nenyaya dzechii dzeuori. Saka ndinoona kuti tichitoriwo mumashure neuori tinofanga tichitoita muongera pamwe chete kana kukomba churi hurumende mapato akasiyana-siyana kuedza kuti tiita nesindibadi nyaya dzeuori. Saka ndinoona hangu mashoko ato vanhu vachina mashaya achinganyasoenderani nezvatichibuda uyu tichinyika kuti tipedze uori.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vachitaura vari mukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekutepfenyurwa kwenhau nedzangaradzimu kana kuti World Radio Day. Bazi reUnited Nations reUNESCO ndiro rakatara muna 2011 kuti musi wa13 kukadzi unge uchicherechedzwa zuva iri kuri kuda kukurudzira kuti vanhu pasi rose vadyidzane munyaya dzekushandisa maredhiyo uye kuti vakwanisewo kunzwa mashoko akakosha kuburikidza nemaredhiyo. United Nations General Assembly yakazotambira kuti zuva iri richerechedzwe goro rega rega muna 2012. Nyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko dzinotenderana kuti muAfrica vanhu vakawanda vachiri kuwana mashoko kubva kuradio. Radio yakatanga kunzwikwa muAfrica muna 1923 kuJohannesburg, South Africa. MuRhodesia, radio yakatanga kutevhenyurwa makore ari pakati pa 1932 kusvika 1933. Asi kunyangwe hazvo radio yave nemakore akawanda kudai yaparurwa, kubva Zimbabwe zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980, iri kukundikana kupa vanhu vakazvimirira kanawo vanotevhenyura matunhu maresinesi ekuti vakwanise kutevhenyura. Mazuva mashoma apfuura, mushure mekuvimbisa kupa vamwe maresinesi kwemakore akawanda, bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakaburitsa mashoko ekuti vanenge vachida kupiwa maresinesi ekutepfenyura kumatunhu vanofanira kubhadhara mari inosvika zviuru zvisere nemazana mashanu isingadzorerwe kuti vapiwe mapepa. Vanozonziwo vabhadhare mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe pagore uye mari yemasaisai inosvika mazana mashanu ane gumi remadhora. Vamwe vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru zvinoburitsa pachena kuti hurumende haisi kuda kuti pauye vamwe vasiri ZBC kuzotepfenyura munyika. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti hurumende yakazvipira kupa vanhu maresinesi.
Chido chizere. Nokuti mutemo wamuri kutaura wekuti 2001 pakaiswa mutemo wokuti kuve namacommunity radio stations wakaiswa kana hurumende. Hurumende imwe cheteyo. Asi zvakaitika ndezvekuti 2001 ndopakauya yakazipera, ndopakauya nhamo dzese dzatakaona vari kunze vachirwisana nehurumende. Ipapo panguva iyo yekudengenyeka ikoko nekudekadeka kwese ikoko, hurumende yakamboti mirai tione kuti zvigadzikane. Iye zvino tana new dispensation, zvinhu zvagadzikana. Sekutaura kwandaita, chido ndochakazara ende hurumende yavamunangagwa inoita zvayataura kuti inoita. Iye zvinhu chazviona zvichiitika.
Vaitungamira Radio VOP iyo yakavharwa uye yaitepfenyura iine muzinda kuNetherlands vaJohn Masuku vanoti hurumende hairatidzi kuti ine chido chekupa vanhu maresinesi.
Nekushaika kwemacommunity radio station vanhu vashaikirwa nekubudirira munharaunda dzavo nokuti nepfenyuro dziripo idzi dzemumaguta. Inhepfenyuro dzinongoita zvidimbu nezvidimbu nezvenyaya dzinoitika munharaunda dzakasiyana siyana. Saka kana tane macommunity vanenge vachitotaura nezvinoitika munharaunda imwe neimwe, kungave kurasika kwembudzi, kungave kudyiwa kwemumunda kana chinechi, ndo zvinodiwa kuzikanwa nevanhu vanenge vari munharaunda.
Mashoko aya anotsinirwawo nevanokokera basa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, amai Vivian Marara Jangaja. Nyaya yekushaisa dzimwe nepfenyuro mukana wekuwana maresinesi ndiyo yakapawo kuti hurumende yeAmerica iparure Studio 7 ine muzinda muWashington DC.
Manera akanaka muri yeZimbabwe inoi Studio 7
tichitepfenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Vamwe vakaita se Community Radio Harare vave kumanikidzwa kutepfenyura padande mutande reinternet, izvo zvinonzi nasachigaro wenepfenyuro iyi vagive mochipere zvinodhura. Vamwe vari kuda maresinesi vanosanganisira Radio Dialogue, Wezhira Community Radio, Wange FM, Radio Chiedza, Buja FM nedzimwe. Hurumende yakambopa hayo vamwe vanhu maresinesi, asi vamwe vanoti vanhu vakapuwa maresinesi ava vakarirekera kuhurumende. Vakapuwa maresinesi aya vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Padande mutande ravo reFacebook veZakras vanoti nhasi vanenge vari mugweru vachipemberera zuva reWorld Radio Day. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti radio kupa mukana kwekusiyana kwepfungwa uye budiriro, kana kuti Radio Diversity and Development. Kwa zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Bepa na ure pa internet renyu zimbabwe.com Rine nyaya yekuti mumwe mtongi wedare repa msoro Justice Owen Tagu ne zuro waka pa mtongo unorambiza muzvare Mary Chiwenga mudzimai wemwe mtedzeri wemtungamiri wenyika va Constantino Chiwenga wavari kunetsana naye mvumo yekuona vana vake kana kuenda kumba yemuchato yemuri iyi kuBorodale Brook. Vachiwenga vainge vakwidza nyaya iyi kudare vachipikisa mutongo wainge wapiwa nemumwe mutongi wedare repamusoro vaChristopher Banda avo vainge vapa muzvari mubayiwa mvumo yekugara kumba uye kuona vana vavo vatatu. Bepa nauri Chronicle rine nyaya yekuti hurumende yakatambira chikumbiro chekanzuru yeBulawayo chekuti iwedzere mitero inobhadharwa nevanhu pamwedzi nezvikamu mazana mana kubva muzana mubhajeti yegore rino kutanga musi wa 1 kukadzi. Mumashoko kuvatori venhau, kanzuru yeBulawayo yati hurumende yatambira bhajeti ravo remabhiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti $2.8 billion. Topezira nekutarisa zviri mubepa naure Herald iro rine nyaya yekuti mafashamu akakonzerwa nemvura yakawandisa iri kunaya munyika aparadza zvivakwa zvakawanda zvikuru kubhinga nekuchimanimani. Dzimba dzinodarika zana nemakumi masere neimwe dzakaputswa uye mazambuko maviri akayeredzwa. Migwagwa yakawanda yakaparadzwawo uye mumwe murume akafa kubhinga nemusi wechipiri. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire zviri kutsika mumwoyo wavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekunyomba kana kutuka.
Makadi paStudio 7 ini zita rangu ndinetwa Roadmaster Pretoria, South Africa. Vakuru vemigwagwa vangachitaura nezvekuti kwanzi takaisa chichemo chedu kugovernment pamusoro pespeed kuti vachari vedzimotokari kana kuti vemabhazi. Ivo nyaya vari kutaura inyaya yekuti vari kutaurira side remabhazi chete. Ratare uyo weHonda Fit anonzi ndiye akabuda mulane yake achienda kulane yebhazi. Webhazi akazama kuti akontrole bhazi rake kuti nenyaya yekuti road dzedu idoko akashaya kwokutizira ndopakazondopinda mumuti. But ike zvino vanotaura kuti vemabhazi vari kumanyisa. Izvo zvinyangwe vakaita mabhazi vakaita speed limit nyangwe vakaisa mu20 chaichai webhazi anongova akabondegwa vomupa zvemhosva yekuti kwanzi ari kumanya. Anomanya ari nyangwe akaisa number 1 chaichai vanogona kumusora zvekuti abondegwa avura yavanhu. Saka izvozvo ngavanyatsi kutarira pasi chako chako kuti vavone kuti road ndodzakafa kwete kutaura kuti vemabhazi vari kumanya ngavasiyane nazve.
Muswera sei paStudio 7 apo? Ndinongotenda nezvirongwa zvamunotipa. Tinorwadziwa nehurumende yedu inotaura mari isingakwani kana kutengera mwana majigi zekuenda kuchikoro chaiyo. Takawana tichakubhadharira nei maschool fees. Ndoda kubvunza, ndoda kuti vatitaurirewo minista vanoona nezvevashandi kuti mashandiro apo haari kuda kutiitira. Ndopanoona kutiona kuti hapana kana zvinofungwa. Kufungwa kuda kuba chete, kuda kugutsa iyo vaitenga mota dzinoshamisira so tichitamba nhamo. Zvakaoma.
Makadini vashamarari nevateereri veStudio 7, ndinokutendai nokutipa nhau. Ini ndinonzi Mpofu, ndiri kuGrey Town kuno kuSouth Africa, asi kuZimbabwe ndokumusha. Ndinoda kutaura pamusoro peuori hwemuzanu PF. Uori hwemuzanu PF vari kuchengetedzana varume ava. Kana vasingachengetedzani, why avo vakataura zveuori vakadzingwa? Nei ndichidaro, why varume avo pavakataura vana Billy Rottenberg nava vanotengisa fuela makateos nei zvavaitaura izvi, why vakadzingwa? Ende ndakateerera statement rakaverengwa racho pakudzingwa kwevarume avo kuchinzi varasha gwara remusangano. Saka zvinongotiradza kuti ZANU-PF yacho ndi gwara vanhu vanotevera zveuori vanenge vachitevera gwara remusangano. Vanenge vafumura zveuori varasa gwara remusangano. Saka hapana kwatiri kuenda nepati.
Kwazwai makadiko pastudio 7. Ndinofara zita rangu ndigora paSouth Africa muJohannesburg. Ndinoda kutaura pamusoro pehurumende yedu yeZimbabwe iri kunyembera pasi rose kuti zvinhu zviri kuomeswa nekuda kwemasanctions. Tarirai vanyembera Botswana manje, Botswana yakunyembawo kuti manje tiri kuremerwa nemasanctions. Ngavataurire vanhu chokwadi kuti tatadza kutonga vana vamunangagwa nezanu pf yavo nevanhu vavo. Vakundikana kutonga nyika yeZimbabwe nekuti vakabira maelections. Ngavataure chokwadi, vabatsirwe nyika, paitwe matalks. Chamisa adaidzwe, munangagwa odaidzwa neshamwari dzake, voonesana kuti nyika yoenderera mberi sei, kwete kuita basa rekunyembera vanhu kuti tiri kukuvadzwa nemasanctions. Iye nezvinzwai, Botswana yakuti takuremerwa nemasanctions. Api vana veZimbabwe vari kutaura pachena kuti hatisi kuremerwa nemasanctions, tiri kuremerwa nekuda kwecorruption yakawandisa muZimbabwe. Iye zvinezvi muchanzwa South Africa yakudaro, muchanzwa zveMozambique yakudaro, munzwa Malawi yakudaro, munzwa Zambia yakudaro kuti taremerwa nemasanctions. Asipo kuri kunyeba kwevanhu vanozviti vakarwa hondo. Vanotishatirisa. Tanzwa nenhamo yekutadza kutongwa nekutadza kutungamirirwa kwatiri kuitwa nevanhu veZANU PF.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7, asi nei nechekuita nepfenyuro yeStudio 7, tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Sezvo mangwana riri zuva reValentine, musi wechishanu, tinokumbira kuti vanokwanisa munogona kutumira mashoko kuvadikani venyu, vakomana muchitumira kutsvarakadenga dzenyu, kwenya pano paStudio 7. Tinotenda. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana avana chiremba vanga vari kumusangano wemazuva maviri weWorld Health Organization kana WHO wenyanzvi mukurwisa chirwere checoronavirus vatenderana kupa vanhu vari kurwara nechimbi-chimbi mishonga iripo iko zvino inokwanisa kudzikisa ukasha hwechirwere ichi. WHO inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi muChina vanosvika zviuru makumi mana nemana ane mazana manomwe nemakumi matatu, uye vanhu vafa vachisvika churuzana nerimwe churuzana rine gumi nevanomwe. Zvizvarwa zveSudan zviri kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekuendesa vemutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir kudare reInternational Criminal Court, uko vari kupomerwa mhosva dzekuponda vanhu kuDarfur muna 2003. VaBashir vakabviswa pachigaro nechisimba muna kubvumbi 2003. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika weAmerica vaDonald Trump yekuti vari kupindira mune zviri kuitwa nematare mushure mekunge vati vaive chipanga mazano chavo vaRoger Stone vakabatwa nemhosva yekunyebera dare reCongress nedzimwe avakanzi nemuchuchisi vatongerwe kugara mujeri kwemakore manomwe kana mapfumbamwe vainge vachiomeserwa zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari sachigaro weZANU PF muno muAmerica vaFrank Gunning.
Tirikuona kuti zvirikuitwa naTrump izvi vanenge vakuraudzira zviri pamurau. Nekuti hurumende yeAmerica ine mapato matatu kana kuti mapazi matatu rejudiciary rinova nevatongi vematare vedzimhosva, koita Congress ino vanhu veinogadzira mutemo nokuona kuti basa rehurumende rinoshanda zvakanaka here, naiyo hurumende pachayo. Saka mapazi aanofanira kushanda akazvimirira ega, yainonzi pachirungu ane independence. Zvino zvaakuitwa navaTrump izvi zvokuti shamwari dzavo vaakupota vachidziti aiwa hadzifanira kupiwa mutongo wakadaro, kwakuraudzira murao. Zvinova zvinhu zvaitaurwa nemadhemokrati pakaitwa impeachment kuti murume uyu tikamuregerera muchaona acharamba achitiparira dzimwe nyaya. Zvinhu zvisati zvamboitika muno muAmerica kuti president anotuma vanhu kuti vati aiwa mutemo iyoyo zviri kuda kuitwa pamutemo hatizvide. Nekuti vanga vanzika vaRoger Stone vanga vanzi pamutemo vanogona kutongerwa makore anogona kuita manomwe kana mapfumbamwe. Asi taona kuti vachuchisi vehurumende vanokwana vana vanga vari kutarisa nyaya iyi vese vakutoti aiwa varamwa, vakaramwa vakati hatichadi kuita nyaya iyi nokuti tiri kutadza kuita basa redu zvakanaka takasununguka. Zvinhu zvinoshoresa zvikuru hurumende yeAmerica izvozvezvo. Zvinhu zvatenge tingatarisire kuti America inganzi iyo ndiyo nyika inotarisirwa nedzimwe nyika dzese pasi rino kuti nyika inotevedzera mutemo, inotonga nemutemo. Zvino zvaakuitwa navaTrump izvi zviri kunze kwemurao. Uye taakuonawo zvakare kuti mberi kunouya uku pachava nedambudziko rekuti vanhu vachatadza kutrasta hurumende yavo.
Asi tiri kuona ka vamwe vakaita semutori wenhau weFox News Tucker Carlson achiti aiwa vaRoger Stone tichitarisawo zera ravo vari kupuwa mutongo wakaomarara zvikuru, zvinogona kunge zviine nyaya dzematongerwo enyika mukati, nekuti pavanozobuda mujerumu vanogona kunge vave nemakore anosvikaiwo makumi manomwe nematanhatu. Hapanawo kureswa here apa?
Aiwa, kukukanganisa vaTrump vane masimba zviri pamutemo kuti kana munhu anenge atongerwa kuti agare mutirongo kana kuti aende kunopika jeri, ivo vane masimba ekuzoti kana basa ava vemutemo vapedza vanogona kuzomuita padoni, vanogona kumudzikinura zvaanenge atongerwa. Saka vangadai vakamira kuti ava vemutemo vaite basa ravo vapedze, vazopedza aendeswa kujeri, ivo vaizi kupadhona vomuregerera vomudzikinura.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari sachigaro weZANU-PF muno muAmerica vaFrank Guni vari parunare muno muWashington DC. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Damascus the Afro Guy.
Damascus the Afro Guy ndingati ya muimbi achiri kusimukira from Zimbabwe anoita inonzi Afro Fusion Music. Basically tinosanganisa ma traditional sound esati nawo muAfrica. Rimwe zivo munogona kundinzwa ndiri kunana Bongo, kunana Tanzania uko. Rimwe zivo munogona kundinzwa ndiri kunana DRC, but basically tiri kuti isusu tiri kuda kungoumba chinhu one from African sound.
Mukoma Damascus, zvii zvamakatirongera gore rino?
Tine ma singles akati wandei andoda kuburitsa this year nema videos as well, plus pane ma local collaborations amuchaona amuchanzwa and ma videos akati wandei. Ndo zvatiri kuedza kuti 2020 tiachivhewo.
Pama collaborations amuri kuita aya muri kuita nanani chaizvo?
So far andingati collaboration yatiri muprocess kuronga ndeya ndeya Freeman nemamwe andisati ndavashuwa, but we hope kuti tikasvika kwavari tinokwanisa kutaura navo tikaita something.
chizomuchiona kuti gore racho richiri kutanga zvakawanda zvinogona kuitika.
Tiri kuona vakawanda munyika umu vari kufarira kambo kanonzi Kwende. Mukatiudza kuti musambo wemhando ipi?
Kwende isongo yatingaisa kuma type emimanzi aya anonzi ma club songs ekuti tinenge tichiridza, tichifara, tichiita sei, tichitamba, takasununguka, tichikanganwa namo dzedu dzese dzinenge dzichiitika mudzimba sezvo muchingoona zvinhu zvakadai sokoma.
Kambo aka kane video. Makaitsikisa sei? Tiri kuona kuti iri kufarirwawo nevakawanda.
Kuibika kwatakaita hii zvakati rimei, asi kuti naMwari takangokwanisa kuti tiburitsewo chinhu chakaapreciatewa nevanhu vakati wandei. Ndichiri kusimukira, so palevhel rangu I think takakwanisa kuti timire mire kusvika pamastandards emavideos ariko mazuva ano. Although takati limit kwe nema resources, tino vimba kuti pama next videos atichaita ticha improve.
Kunze kwa iyo Kwende, pane dzimwe here nziyo dzamakatsikisa?
Ndinawo masingles andakaita before, ndina Sister Bettina and akaita na Nati O. Ndine imwe iri kutobuda this week. Ipapa munofanira kungotarisira ipapa before Valentine inonzi Kwauri Koko endakaita na Tigons akati wandei tingatopedza time tichima mentiona.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotendai mukoma Blaine nekundipawo mukana wakadai also. Thank you.
Nako kambo Kwende kubva kumuhimbi wechidiki ari kusimukira Damascus the Afro Guy achitaura ari kugweru tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vakuru muZANU PF voshorwa nenyaya yavo yekuti vechidiki vasafumure vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuita uori. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva reWorld Radio Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika